Zvakadini nivakande mwiri ndoda kungokutendai nekuti kwakapa chirongwa chenyu chanhasi.
Tirikufara chose kuti tane magazini redu rinonzi 2DK magazine. Takaona muZimbabwe musina magazini rakaita seredu rinonyanyo fokasa on mavabereki, mana mai nana baba nekurera vana vavo naivo vana vachona. Saka tinowanzoburitsa nyaya dzevana vari kuita zvidavado muZimbabwe. Maparents edu vanenge vachitidzidzisa kuti chii zvavanoita muZimbabwe mavo kurera vana vavo, tichiprovidawo maresources anokwanisa kubatsira vabereki nemacaregivers muZimbabwe. And magazini redu August uno ndiye mwedzi wechitatu tichiburitsa magazini redu. Saka muchange muchiona nyaya dzirimo. Takasangana June, issue ya June, and tikaita issue ya July, yakatambirwa zvakanyanyisa Sterik.
Vanenge vachida kuona magazini renyu vanorewana papi uye sei?
Vanenge vachida munokwanisa kuenda pama social media pages edu, paFacebook nepainstagram, muchiona malinki achona. And magazini iri haresi magazini rekuti unokwanisa kunonga mustoro uchitenga. It's an online digital magazine rekuti unovhura pafoni pako, paiPad pako, pakompyuta pako, uchivhura mapeji uchiverenga zvatinenge tinazvo mwedzi wega wega.
Iko kuZimbabwe zvitoro zvenyu zvinowanikwa papi uye bhizinesi riri kufambawo sei tichiona kuti COVID-19 iri kuvhiringa zvinhu zvakawanda?
KuZimbabwe tine chitoro chedu chinonzi 2DK. Tine location yedu iri kuWestgate Shopping Center kuBluffville muHarare. And then imwe yacho yechipiri iri kuBorodale paBorodale Village Walk paside nePick n Pay. And muCovid munomu zvabenge zvakatidzikei hazvo, asi hatisi kunyanya nyunyuta yedu. Vanhu vachiri kungoita vana muCovid munomu, vana vakawanda Sitereki vakazvarwa. Saka tinoramba hedu tichingotengerwa, bhizinesi richiramba richienderera mberi.
Tinoona kuti imi munogara kuno kuAmerica muri kukwanisa sei kufambisa bhizinesi renyu imi muri kuno bhizinesi riri kumusha?
Zvinombotinetsei kana usiri panzvimbo kumaneja bhizinesi, asi nemamiri vaita zvinhu mazuva ano kwane internet and nekushanda tiri kuDzimba ungu zvatibatsira Sitereki. Inangu ndakagara ndiine masystems in place yekuti tinokwanisa kuverengerana stock, ndinokwanisa kuona zvavari kuita ndiri kwandiri kunoku, nekumaneja iwo maWhatsApp, mafoni ekunyanya kushedza internet kuti ndirambe ndichizivawo kuti everything zvinenge zvakamira sei.
Saka neimwe nzira tingati zviri nyore kaizvo muzvare mangwiro?
Hazvisi nyore, handidi kunyepa kuti ndicho kunge zvakapusa kumaneja mabhizinesi. Even uripo munhu unokwanisa kutobirwa, usipo unokwanisa kubirwa. Chikuru kungove mostly very organized nekuziva kuti zvii zviri kutengeswa mustoro mako, nekuisawo mamezures anoita kuti vashandi vemo vasakubira, kuvabhadhara mari yekuti vanofarawo nayo. Zvimwe zvachona kunenge kuita mamonthly meetings muchiona kuti bhizinesi riri kufamba sei, nestock take inenge yakakosha fani kunatsomeka shure kuti hamusi kubirwa mari and hapana maproducts anenge achishoteswa ipapo. And social media dabotora inobatsira Sitereki internet kushambadza bhizinesi redu. Tinoona tenge tine vanhu vamwe vasati vambosvika kusoro kwedu vanozoti vaenda kuZimbabwe voti ndakaenda kusitoro kwako ndaiona pa social media ndakangotone store. So advertising chimwe chinenge chichitibatsira kumanage business usipo pachinhu.